Mamirira akaita mabhizimusi munyika yeZimbabwe ndozvakanditaura kuti nyika yeZimbabwe inyika inoratidza kuti ine upfumi. Nyika yedu iko zvino mabhizimusi akati tikirei. Chikonzero ndechokuti vanhu vari kumhanya nemabhizimusi vari kuedza kuti mabhizimusi avo adzokedzane, adzokere paanofanira kunge achinge ari. Nokuti semabhizinesimeni vomuZimbabwe, vanhu vazhinji vakasangana nemhepo yakawanda apo patanga tine hyperinflation. Saka panguva iyoyi vanhu vakaruza mari dzakawanda ndokutanga mabhizinesi patsva, ndokutanga kutora zvikwereti zvaidhura. Saka izvozvo zvakabva zvaomera mabhizinesi emuno. Vari pakati pokuomerwa kudaro nokubva taita dollarization ndokubva vatanga zvekare. Asi iko zvino vari kungoshingirira mabhizimusi, mamwe ari kurhana parinani hawo, mamwe akaomerwa nokuti vari kurhana at less than 35% capacity utilization. Saka kumhanya kwavari kuita nemalevho iwawo nemadanho iwawo nemhepo dzavakambosangana nazvo zvinotiratidza kuti nyika yedu ine upfumi huri muvandu, ine upfumi huri muvhu. Saka tikawana kurudziro nesapoti yakawanda tinokwanisa kunge tichibudirira tichimhanya mabhizinesi edu zvakanaka.
Asi pane urongwa here vamuri kuitawo muchitaura nehurumende kuti vemabhizimisi vadzikisirwe mari dzemitero pamari dzavanenge vachikwereta kumabhanga uko?
Pane urongwa huri kuitwa uye ndinotenda hurumende iri kupindira zvakanyanya nemabhengi edu nemabhizimusi ese. Vari kutaura chinhu chimwe chete. Kana utiri kurangarira tichangobva mudollarization, mainterest okumabhengi anga ari kuma40%, asi iko zvino taa kuma15-20%. Kunyange ichiri pamusoro seyatiri kutarisira, asi tiri kuona kuti tiri kufamba takatinanga rimwe danho.
Mati imi mitero iri kubhadhariswa kumabhengi iri kusvika kuma18% ichiri yakati kwirei, muri kufunga kuti pekuti bhizinesi ringatange kunyatsoshanda zvakanaka vangadai vaita mainterest aya kusvika papi?
Isusu tongotarisira mainterest kuti afanane nedzimwe nyika anorenjawo kubva pa5-8%. Ndo patinonyanya kutarisira.